anyone expect Russia to make any concessions, then apparently these people do not have enough knowledge, perhaps a short memory. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova made her comments after being asked about a call on Sunday by U.S. President-elect Donald Trump for an immediate ceasefire in negotiations between Ukraine and Russia to end, quote-unquote, the madness. The Kremlin chief has said that Ukraine must not join NATO and that Russia needs the entire territory of the four Ukrainian regions he has said are now part of Russia if there is to be peace. Conspiracy theorist Alex Jones is keeping InfoWars for now after a federal judge rejected the Onion satirical news outlet's bid for the company. AP correspondent Jennifer King has more.
Federal bankruptcy judge Christopher Lopez cited problems with the auction process and said the outcome left a lot of money on the table for families of the Sandy Hook school shooting who stand to receive most of the proceeds. Judge Lopez left it up to the trustee who oversaw the auction to determine the next steps. The decision means Jones can stay at his InfoWars headquarters in Austin, and Jones quickly went back on the air to applaud the judge's decision. Christopher Maddy, a lawyer for the Sandy Hook families, said they were disappointed in the judge's ruling, but they are as determined as ever to hold Jones and his businesses accountable for the harm he caused. Courts have ordered Jones to pay nearly $1.5 billion in restitution for falsely calling the 2012 school shooting in Newtown, Connecticut, a hoax. I'm Jennifer King.
A feared Sudanese militia chief willingly and enthusiastically participated in war crimes, the International Criminal Court's chief prosecutor said Wednesday, laying out accusations of rape, murder, and torture against Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, who is facing 31 charges of war crimes and crimes against humanity committed during Sudan's brutal civil war.
The stark reality is the targets, in this case, were not rebels, but civilians. They were targeted. They have suffered. They've lost their lives.
Speaking in The Hague, Prosecutor Karim Khan made the case. The ICC is holding 3 days of hearings in the case, the first ever stemming from a UN Security Council referral. At least 6 migrants died attempting to reach Spain's Canary Islands by boat. Emergency services and the Red Cross said Wednesday. 5 were found dead among 65 migrants on a boat that arrived on El Hierro overnight. Another was found dead on one of 3 other vessels rescued by the Spanish Coast Guard. Migrant arrivals to the Canary Islands hit a record high for the second consecutive year in 2024, straining the 7 islands off northwest Africa as they grapple with a surge. That wraps up this update, but the world and news never stop. For additional updates, visit our website, voanews.com, 24 hours a day. I'm Christina Menenti, VOA News.
The Hits. VOA 1.
It's always kind of sunny out, and I don't wanna hurt no more. and I'm losing my mind, cause it's half past three and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died, and I'm trying too hard, but I can't not try. Well, I can't fall asleep and I'm losing my mind.
AJR with Way Less Sad. Hopefully you're not feeling bad, but maybe I can do something to make you feel even better musically, because I've got Teddy Swims and Miles Smith, Harry Styles and Tyla coming up this hour. So let's start things off with Halsey. This is Ego on the Hit.
In the everyday trend, tied up an invisible thread, walking down a razor thin edge, and I wake up, tired, think I'm better off dead. Been a few months since I crossed over state lines, talk to my mom, face miles over FaceTime, drink all night till I can't walk a straight line, feel so low, but I'm high at the same time, I can't keep my feet on the...
Yes, I think it's probably before I think I'll be back, so I'm looking for me to run my cash with Peter. Well, I think I look cool too, and I'm going to talk to him, I'm going to talk to him, I'm going
Vanga vari vakambotungamira bato re-Triple C, vaNelson Chamisa, vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu, uye nepa Facebook mazuva ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi update, mochaka pakanzi VOA Shona, mochifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divi la Zakarere Kera. Madzimai nevanasikana vakawanda vakaremara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano re Social Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SETH, uyo wakapindwa nevanhukadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimbai chese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwana sikana kana asvika panguva yekutevera hachaendi kuchikoro. Saka nyaya yemasedentary pads iyi isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanhu vakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura, umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Taindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealthy zvichikonzera infection, vogona kupedzisira vachirwara nemacondition zvakaita sana cancer ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri easy chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa, musangano reset, amai tendai mafuka vati, zakabuda musangano uyu, zino siririsa, uye wakuruzira urumende, kuti ipe madzimai akare marazipeko izipachena.
Musangano rinori rakodzero dzemadzimai, takaru wazi wa zvikuru, andakadzimbika nane zvakabuda musangano, dambudziko rosakanikwa naro, nyanya nevechidiki pakuwana zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo. Tinokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekutsvagira madzimai akaremara zvipfeko zvekushandisa pavanoenda kumazuva avo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakaremara mbazi rezvekutarisana zvakanaka kwevanhu munyika, Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akaremara nezvipfeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakaremara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Campaign.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akaremara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iya inonzi Women Rights Based Approach. Tarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara, kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo, kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongai tinarwo, vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo, pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo. Zvakangofanana neumanharaunda iwayo, masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese imba dzinenge dzine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika, asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu gumi kubva muzana munyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi, pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto yenyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo kusaidwabiri susturi kubheira satinomboti kubheira tikamboti kusoro. Saka pamwe pacho tinotombonosanganawo nezvi nemhirizhonga idzodzo dzinoti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo. Saka pamwe pacho kufamba kwacho tinogona kutovhiringidza mukati mekufamba vanenge vaita mademonstrations avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kundomuchinzvengana nemhirizhonga iyi wo sei?
Kuzoriana kwacho kutore kuti pangubata ufano kuzitombo participate mukati nemirishonga yacho nekuti kwange vatenge participate wa imomo nekuzopedzera vatu zvingi zvacho zvose pambati nekuti kuti asikana kuti rapoto dizi vanhu vachita rapoto dizi nema akizishen dzavari vachitaura kuti vanhu vakabatsira kuti zvinhu zvidai ndee kunyika kweiriko kusaka pangubacho kuti uzoreka kuti unenge uchitaura shona unotova kuita dai unezi kuti usavi munhu ari involved mukati menyika chizvizvo kana zvakatoza sekutosimba kuyaite kutogara kwekumba kunenge kutori nani saka zvinobva zvatozo kuafekta basa rako raunenge uchiita
zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa chezimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakapindira musarudzo
Manevhos ekurwisana nechizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikavo mukati menyedzacho idzodzo asi chinoita kuti vasadari nekuti vanhu havasi kupatisipeta mumademonstrations kana kutora masaidi kungozvigarirawo wega usina chaunenge uchingoitawo kana ukaona mhirizhonga yatanga usina kunzwa kuti handina kwandinekwa fange ndichitizira ukanguva fangowanawo mukana wekuti unge uri kumba ndiwo maponero atiri kutongoita plus kucontainment kwedu vakatoda kuti kuadvise kuti tisava tinopatisipeta mumademonstrations iwawo ndiwo amani atinge tichipota tichinzwa maadvise aanenge achitipa kuitira kuti tinge takachengetedzeka mukati menyika yatiriko
imi maane nguva yakadiwo muri mumozambique
taane nguva yakatirebei tiri imomo saka tinomboti ukatibatie batie pamba chombodziko rokumba woitawo tumwedzi kana kuti madhaizi wodzoka uchingodaro ndourarama yedu iyo ndezvati tichitongoita
saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri mumozambique mukurarama kwamuri kuita
inini ndiri welder ndine ichitoita basa rekuwelda ndogadzira mabhati mabhazi ndogadzira mavheranda screen ndogadzira madhozi ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbi
muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi
ite zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzamunendida kuti mushandire pamwe pacho nendida kushandira mumadhorobha munhu akavakawo shopi yacho anenge aida kuisirwawo mawindo akanaka anenge aida kuisirwawo mabhagi abhazi akanaka anenge aida kuisirwawo mabhuu akanaka saka pamwe pacho unotozotoona kuti zvinezvi zvichivafekta kwaunenge wakutokwanisa kutoshandira kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha vanenge vaine dzimba dzavo vaya ndo vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda navo saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinoti bozimoto chizhinji iri mumadhorobha mamukanganiswa imomo
pane zvizvarwa zvezimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhongai
iye yatiri ite zvinezvi so far hatina kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver pamwe pacho matruck driver ndo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi imo vazovharirwa rodzi pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii ndo maripoti atii tichikonzwawo
vanga vari chizvarwa chezimbabwe chinogara nekushandira mumozambique vatanaka muchemwa vari parunhare kwakada kumozambique nestudio 7 muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vadonald trump avo vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga ongororo yakaburitswa mushure mesarudzo neap vodcast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa padevry university kuohio muno muamerica muzvinafundo eliot masocha vaudza mavhelas musanganya uye westudio 7 kuti havaone vatrump vachizotevedzera hwaro hwavabiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro
ndinoona kuti makwikwi wayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umo mutungamiriri savabiden ufumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo zvokuti vabiden ndinowirirana navo kuzvipembedza kwavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise dzakaita sekuvandudza maairport tinoona kuti kuno kuohio kuri kutovakwa airport itsva tinoona zvakawanda zvine ichiitika tichitarisavo isu unemployment rate yacho kuti iri papi kuzotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kwoufumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba asika marwadzo oufumi hwenyika haazomboshayikwi ariko
asika tingaonova Trump vachizotera matsimbe ava Biden here sezviri kutaurwa naivo vai Biden vachiti vanoda kuti panozopinda vaTrump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihwohwo takatarisa nyaya yeupfumi
hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti vaTrump vane pfungwa dzavo dzavanofunga kuti ufumi hwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati ndiyo saka tichinzwa isu vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita sechina tiri kubatirirwa nenyika yakaita semexico kana Canada pamatarifu ayaya saka ndichazoita zvakati 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 asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu nechina Canada nemexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire maamerica zvigoomera zvekare vanhu saka vane pfungwa dzavo vaTrump zvokuti havasi kuzombofamba negwara ravaBiden zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakava zvaitwa navaBiden
vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Musanga nyauye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi henyu ndi baba wevanhu baba chinogurei ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezano PF wanotaura pamusoro penyika yeAmerica nyika yeBritain wanoda kugadzirisa kudzivirira Africa iyo watadza kugadzirisa dora chayo mari yenyika kuti iwe nevalue ndogona kugadzirisa Africa kugadzirisa Africa zvavari kuita vanhu vezano PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Albany Assad zviya zviya ndo zvichangoguma zvaita vana mukanangagwa izvo zviya musaona sokuti muri vana king wana mambo wana mavaza muchaita zvakaitwa wana asadizvo aiye rinofuma rakanyura
pastudio 7 apa kutaura ndiLloyd Mbeure tinokumbirawo vamavaza tinotovakumbirawo ngomwoyo wamwari kana vechitaura ngavatange vafunga ngavasangotaura zvinotipande mwoyo vamavaza zvokuudzai vangodakaza kungotaura nje kungotaura mungafanadze South Africa neZimbabwe South Africa inekodzero dzevantu nyika iri muvantu haisi kumuntu South Africa chevanomajerima chavanobatwe zvakanaka kwete kuzimbabwe munyu mari chikafu vamavaza tinotomukumbirawo
makadiniko muri Studio 7 VOA News. Ini ndonzi Richard. Ndonzi Richard Piri muno muHarare. Mubvunzo wangu uripo pana vanonzi vamavhaza avo, vamavhaza. Vamavhaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasena siyana asi vamavhaza vanomirira zano PF ndova munoramba muchingodzokorodza. Mubvunzo wangu uri pakuti seiko muchigara muchingotora vamavhaza avo. Munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo. Kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwokungotipedza simba nekutifinhura
zvinoitikawo muzimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperesheni ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwe vanokambena kune mapati anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunze uku zimura yatinoziva inoshanda kunyika dzese inoshandira pabhodha ndo panoperere zvinhu zvese ndo panopindire zvinhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musi wa3 zvita chichipera musi wa13 zvita. Vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa. Vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 nakapteni wechikwara chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveForm 6 paSt George's College. Rumbidzai nzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara, asi isusu tawana mukana kuya kunoku kuzotambira Platinum Sports. Tauya kuzoratidza kuti hazvichashoreki ende tauya kutamba tovaratidza kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo, asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwa nevakomana kubva kudhara. And tauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa
ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana. Wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball, saka vakandi inspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachinotraina and vairatidza chido nesport yachona, saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba. Saka kubva ku ndichienda high school form 1 to 4, lower 6 and upper 6, ndakaita chishuwo chekuda kupesa kuda kutambawo basketball, saka ndokwa zvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba, tigokwanisawo kupindawo maNBA, tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig programs anenge maNBA nezvimwewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona game? Randanzwa kuti makaona game remaWizards.
Ndakafara zvikuru nekuti tanga tangojaira kungoonawo pamatvs back in Zimbabwe, saka zvino it was a very big opportunity. Saka zvinhu zvakatifadza, zvinhu zvakandifadzawo inini kwezanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatava tangojaira kuona pamasocial media platforms nepatv ukuvaona in real life tichivaona vachitamba, zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muAmerica. Rumbidzai nzira Masanga achitaura naIvan Zisininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere ichi mumusha weBelvedere muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.
Só com isso, cara.